manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe amai Heather Koga kuti tinzwe zvaitika
nasi taita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro ranga ririko musi wechina musi wa14 mbudzi saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi saka tanga tiinewo nyanzvi dzedu dzatitipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi
vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi amai Koga
handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakatsinira kuti vanhuza zvakawanda muchirongwa ichi
iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe
ndingati dambudziko guru guru ndingati tsvakiridzo yakapedzisira kuitwa yakaitwa pane chinguva panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi asi that was more than 10 years ago saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya saka ndingati idambudziko guru guru uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi
veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi
ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi vazhinji vanotorarama vainacho vasingazivi kuti vanacho uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei
zvii zviri kuitwa amai Koga kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga
tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi sezvakaita seo maDiabetes Association atinawo nekunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maproject mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi uye muzvipatara nemumaclinic vanoita atinoti maDiabetes Clinic asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro saka zvakawanda zvichiri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi
semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika
ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika izvi vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei tichine mamisconception nemamith akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndorimwe dambudziko rukuru, vanhu vazhinji havasikwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa kunyange nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo kunyange nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handikakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura, asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiritsi, panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometer nematesti zvekuti munhu anenge achichitesta achiona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemaprogramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane zvacho, nekuti as it is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsirwa rusati rwasvika kwavari.
Nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai biti sachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSR.
Mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai biti sachigaro wekomiti inoona nezvemari sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vambofana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita ezvatoto sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, nekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamoma na Legal Committee nemamakomiti ese eparamende neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotadza kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vatendai?
Ini handitenderani tsanangura kuri kuita vanhu veZANPF maMP eZANPF ari muPublic Accounts Committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzana Nangagwa semutungamiriri wenyika rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramende mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita makiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti vavo, vaiuya kuPublic Accounts Committee mufunzo mkuru unoda kufunzwa kuti sei nezuru chii changachanyanyo shamisira kuti zvizoitwa nezuru kuti MDC makati hamucherechedzi president saka isusu hatichacherechedzo vatenda ibiti semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzimika yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanu PF vanodyidzana nezanu PF vesekunda saka takamboona kuti ndaibiti nepublic accounts committee vave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana commander agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura here havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mvunzo yakanyorwa asi nezviro ndopatinozoona vakuru vemashefu ese esakunda havapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu hakuna chiri kuzogoitika uko rekuti vezanu PF vati kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana vave vatitadza kuzomira pamberi pepublic accounts committee kuti zanu PF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaine mberi saka pachirungu tinotongoiti sabotage handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa neMDC rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanu PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivapihirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifa kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamoo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachena kana munhu akachena unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee wopa uchapupu hwako wopa umboo hwako wocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hwezimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa asi mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai blessing gorejena vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vamunangagwa vari panyanga amai gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika vachi tibumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa
ende semaonero edu isusu kunyange zvazvo pakaita kushanduka kweutungamiri munyika yedu panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapfupi apfuura ataiona bumbiro redu nemutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainofanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei uyezve kana kukunzi parida kuiswa mitemo zvatirikuona zvema SIA zvema statutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa matanho acho anofanirwa kunge achiitwa.
Amai Gore Jena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera, asi pasina matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona ayo, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita, uyezve security yevanhu yakanyatsokosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gore Jena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vanotiwo hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvinhu zvazvina kusiyana, hapana kusiyana nokuda kwokuti mudzi wacho ndomumwe chete, vamunangagwa ndo vashanda pamwe chete navamugabe. Saka mucharangarira kuti tisati tane ku vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita ku vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa, vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taona ku. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose, asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa isi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kabumbiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi takamitemo inoiti kana munhu atongerwa rufa urayiwe. Munhu nemunhu ari dungamunhu ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tinovanoita masuicide vanodzungira avo, vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Pinda pademonstration panoitwa kuratidzira pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma wadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, hazvipira kuti apinde pakuratidzira une mhizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvise matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? tichange tiri kutaura na mai Hilda Nkomo variku Britain na amai Linda Masarira Kaingiza variku Zimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino.
Sisima zvea pana chasanduka. Tatomerwa neupenyu ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo take over kubva kuamiwa ndofunga ndozvavaida nokuti zvino tikanyatsotoreteza zviri kuitika munyika kwete kuti havasi kuzviona vari kuzviona patitarisai kuti vanhu vatambura sei hakuna teshe zvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa vari mukati imomo.
Semadzimai zviri zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Zviri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zvehuori hapana munhu akambosungwa anongoenda anongoenda kumakoti dzongotsikwa tikwa kuti dzichiri kumboferefetwa saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda nokuti vari pamusoro ndovakutsikirira vari pasi vari pasi makatsikirirwa kana pasina mumwe munhu azokuzviva iwo ndichangofirawo ipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikokoko chiri kunyanya kutirwadza yezvino izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa dzidzo yevana vedu yezvino izvi hapasina vana vedu kwakuti hospital zvikoro zvese zvatopooma kuti hapasisina kana pekutangira upenyu ndokufa kwatiita nyika yedu nokuti maticha nhasi haacharatidzisa havari kufa zvenzara havana mari dzavari kupiwa madoktazi havana mari dzavari kupiwa toya kumanesi ndizvozvo kureva kuti takudzokera here zvaana mbuya nehandana kagubi zvavakaramba izvozvo kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mishonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Chekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino takanyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yamugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical party nguva yaya yamugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira tikatarisa zvakare election yatakaisa last year bonana I think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yamugabe ndopo zihombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare huori hungava huri muhurumende hungava huri mukati mevanhu ndopandinoona pasina politika uye tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yehuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tino ramba tikavira mberi asi tichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingiza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe watinotarisa watinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Naita basi.
Vatevera, tati timbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya, chokwadi mukoma Jonga, zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakaringa. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Kwairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri paivhu. Mumwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka, zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yatadza kumera iyi. Inotori hondo chayo kumurimi wemuZimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kuobvira pane zvaitaurwawo nevanozenekazenuka muchadenga. Asi gadziriro yavo zuva nezuva riri kudarika iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita se Smart Agriculture iyo yaizivikanwa nekunzi Command Agriculture, kwoitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvi?
Semakore ese mukoma Jonga, isusu sebandiko rakamirira varimi, gredi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva, haazopindi muzvirongwa izvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejire nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Mapurogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kutevedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti ungonzwisisa, wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatsanangurwa kuti utevedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuZimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana tinenguva vachifambira zvese.
Kouyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudzikowo zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti draft pawo pachirungu yayo. Ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere, zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane nhongoa?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo. Tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukawakwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nokuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa ramusingagoni kuzowana gohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambei takangosimba, nokuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vaTevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukoma Jonga.
Manga makateera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union va Jeremiah Tevera muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0 Highlanders 0. Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Chicken Inn 1 Wange 1. Tel 1 1 Triangle 0. Herendals 2 Mushowane Stars 0. Nayo zvabva kumitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 muKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akula lutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni, aye emlonyeni sibili angakutshela konke uvuka uthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphikisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuna ukumnika ichance. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona singabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF ekhona ukuthi sisebenze. Ayesali i-40 asingathi ayesali ngisola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathoreni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhla ka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akula lutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni, aye emlonyeni sibili angakutshela konke uvuka uthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi uyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right, ngoba anti phela babe bevuka bezidlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right, ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrosali every month ibuya ngisidla, sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrosali ibuya ngizidlela, amboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sikile iproblem yangikhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye iplan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali, abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota, abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale, kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esivulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli uEmmerson Mnangagwa usebe sikhundleni sombuso ngeminyaka phose ibe mbili. Wenza izithembiso ezimbalo uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kodwa namhlanje nxa sikhuluma amafactory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU-PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ulemibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe. Kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe, ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile or esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi ukuthi ngiyami ngedwa, iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenyeka yisilo elila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyasuthiseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Kathesi angikholi ukuthi lo muntu sibe ngathi ukuthi uyasuthisela.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanda. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sithi singabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudilinga indlela baba kaThesi. Kodwa singathi akuyakhe imithi futhi siyazi zathatha isikhathi eside. Asibekezeleni, sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU-PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela uSikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuwao ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe, hatshi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizokunenga sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF.
iZANU-PF ekhona kunye-dispensation ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. but amazala bekhithwe isikhulumeni sebandazini lethu ubaba uSK Moyo ngikubona atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu kungasi ukuthi khona iZANU PF ekhona kase ekhokhelwa ubaba u-Edwin Nangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabivinjelwani kulapho?
Hayi sikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuzame phezu yayizolo yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe sibukhangeleleyo njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende zikhangele futhi njalo labantu abasekandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engasi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekadibe nazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba Inkomo.
Hayi akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyemelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esiyitho ukuthi upresident nebandla lezamkelo sizaphumelela kuphela noba kunokunzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kusekuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 betshaywe ngabanye abantu?
Hayi ibandla lezamu P_F alikhuthazi ukutshaya abantu lokuba nje kusenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakutshaya ka-40 akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kutshaya njebesesikwenzele ukuba kuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zathi zidlala singakhala ukuthi abantu bade begetisa njani ngaleyo ndlela nama-ministries zabhekana njani yikho kuphekavese ukutshoyo asitho ukuthi bangatshaka kumbuthweni izanu P F libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu P F. Sixoxe laye esefilaphosi esabelweni seMatheven South.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela msheshwe, lamlela nampawa kuwe mbula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwamanje sike sikhangele okwenzakala ezabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane nendlala embi njalo umumbu esezuwuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqe lazo zithi umangoyiselala eziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kodwa umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Thalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka akula nto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loko la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kuzima sibili indlala yelo nyaka sibilayo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oneminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathwala nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma bengalala siwahola amanye siwahole bolile siwa kipe sipepe siwe susi kukukeli lote nye lonke ama vilonke volili ngoba nga ungi la mali isaka lako lia tata lipomu ya manje mnangu ukoko hindi ya itatana
umamo kizelele wate nga pande kutubologu uza wapeka ninjalo lotubologu silila kwa manzi esika benisabu
ukutu singate sipila kusoma pande ni hae ngoba le damu amanzi sana tayo Ijana le rusi siwa kepe damu pakate damu pakate damu gani. Nesu gare nzi mtombo kunate si komu wanate si lembozi. Sibe lati se si kelela. Nga si fara peta vile se rusi. Avela kula busi ima wanila. Mwano masi kangeliza za utomu yufile genzali.
Izi fuyo ganele nyamaza na zenze. Lazo zipe ganele nga la gulezi sabelo. Nga ya uchabalala kwa madelo. Lugusi lila kwa manzi. Jalo seze dula mkulu mwane zili chumi. Inko umesezi vile yinjala. Eza nse mandebele ni umnumza na shepard nguwe ntepe. Uti simo senze la sivi lunaga. Jalo setenga eskuba. Uza tenge inko moza kemu.
Trauti yalo nyagisi mwakulu unyazama unetisa. Inko umu uzi nigi stock fiti. Uzi nigi uchani insha nchuchande stock fiti. Na masanga. Uzi uti zizamu uti zizamu. Kula manda le sautu asimo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo ngokuningi vele sifile ngizolwa indlala lamanzi ahlupha futhi
esinesakhamuzi entepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamuzi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi ese climate change ukuze kwenqatshelwe indlala
kalezi kuyinde soyizulu lingani enye imbangela nje ukuthi i-deforestation iyenzakalayo inkulu kakhulu ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu kusilama plastic ongawabona lapha uchayele uvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures ukwenza ngathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho ukugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumina futhi
ukhansila ka-ward 13 umzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa uzulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi
sengilobe inhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi sofa ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27
ezethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ka-2020 ngolwesine umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelwe lokuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisentepe
Sonke isikhathi sabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla uhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona nenhlelo zemali i-finance committee sicobungula umnotho welizwe
ngiyabonga kakhulu siyakhumbula ukuthi sizivunisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009 khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathesi sokuthi ukuprint ama $50 kathesi sokuprint ama $100 sokuprint ama $500 sokuprint ama $1,000 kwaze kwathola ukuthi ungasakwanisi lokuwabala ama zero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo ma-quintillion lalabana babesithi sesisevile i-pension sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho lokubamba nalabana abanye abathengisa inkomo besithi wethi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba pho khathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali imbali iqakathekile ngeke siyibalekele iZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency sengilungise inyi dollar esenza ama worthless currency sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar sesisebenzisa iRand sesisebenzisa iBotswana pula lokuthi bakusitophelani khona good news so bazathi khathe sokulungise inye sisuke kuzim dollar saya ku bond note saya kuma quintillion lawo saya khathe sokuma RTGS kakuthi parties ilizwe nxa lisiba le currency lisiba le mali asike khangela umzekeliso wamaRand iRand lokhu ngazalwayo mina ngalifici iRand likhulu khathe sezizwe ndomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingama quintillion lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo iRand lokhu liqinisa kanti ethu le hlala itshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eliyabe ithengiswa kumbe izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi yethu i-currency layo ihlale iqinile thina silani esikuthengisayo ukuze ayenzisa izindola leyo ihlale iqinile iZimbabwe yonke jikelele
khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies enu lapho abantu bahlezi njani
angikhuluma kunje i-disaster sihlobo sami ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu bayegoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kalaplani ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthovo uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhangela kuma-constituencies kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba babe nayo imali yakhona ivuke khathesi layo kayisathengi lutho noma kade ucinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengikupension kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisani labantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebecakile nothi ukucaka kokuthi ukuthi ube nomzimba omncane but ukucaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ndizawudlani sabhekana nalimali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagezi konke khona kukwesi sikhathi sisele nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu-ke sithandekile Mhlanga sike singene-ke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silokhe sikande
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gandhi namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi
Ani lo puti ya wa ani lo tiza wa se wa chanti ubingelela balaleli na balandeli ubingelela yengulati
ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli
ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Ba ubucula umculo kaMasikandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka uMasikandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kaMasikandi, akula nto engayitshintshayo, ngingathi ngibamba zandla zombili uMasikandi ne-Afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise igalade lami le-Afropop.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho entshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngibhala yazibe ngikhumbula kudala amatshe osancebeka bekuwumdlalo ebesanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo ukhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba yinto ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Siyasiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yekasikilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu le-Highlanders libe nguthikilo bhanqa 0-0 le-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Herentals 2 Mushoani Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. singakehlukane kodwa sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatoni South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.